Neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omusi le yi Studio 7 ewe tilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
si sakaza sise Washington DC.
Manero kana kwa tereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wemuvhuro, nyamavhuvhu 2, 2021. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu makumi mashanu nemumwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Nyaya yekushomeka kwavana chiremba nevakoti yopa kuti zvinhu zviite manyamamiro emirongo muzvipatara apo mhando yechirwere cheCOVID-19 inonzi Delta variant youraya vanhu vakawanda munyika. Sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoparura zvidzidzo zvinoshandisa masaisai zvepadande mutande zvakanangana nekubatsira vana vari kugadzirira kunyora bvunzo dzegore rino dzegrade 7, ordinary level neadvanced level. Tichakupai zviri kubva kumitambo yemaOlympics kuTokyo kuJapan. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu makumi mashanu nemumwe kana kuti 51 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira munyika gore rapera vave zviuru zvitatu nemazana mashanu nemakumi masere nevatatu kana kuti 3583 nezuro vanhu mazana matanhatu nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 686 vakabatwa vaine chirwere ichi, zvasiyawo vabatwa nacho kusvika pari zvino vave zviuru zana nezvipfumbamwe nemazana mashanu nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 109546. Vanhu mazana masere nevapfumbamwe kana kuti 809 vakapora, zvichireva kuti vapora kusvika pari zvino vave zviuru makumi manomwe nezvitanhatu zvine mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 76665. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira. Zvichakadaro, vanotungamira chikwata chesangano reUnited Nations rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization muZimbabwe, Dr. Lingon Charimari, vakaudza vanhu kuti vasapote vachisanganisa nhomba dzeCOVID-19 sezvo zvichigona kukanganisa utano hwavo. Dr. Charimari vakataura mashoko aya pamusangano wakakokerwa nesangano rinoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nemadzimai reGender Media Connect Zimbabwe. Zimbabwe pari zvino ine nhomba shanu dziri kushandiswa zviri pamutemo dzinoti Sinopharm neSinovac kubva kuChina, Covax yekuIndia, Sputnik yekuRussia uye ichangopiwa mvume yeJohnson and Johnson.
Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Muzinda weZimbabwe uri muBotswana wave kuwandudza mashandiro nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere cheCOVID-19 munyika iyi Paine kurudzire kuti vanhu vashandisewo madande mutande nembozha nare. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko pamuzinda weZimbabwe muBotswana vaFrancis Chimina vaudza Studio 7 parunare kuti iri nderimwe danho rekuderedza mazuva ekushanda kubva pamashanu kusvika pamana pavhiki nechinangwa chekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Pataenda pamhepo, vaChimina vange vasati vakwanisa kupa Studio 7 uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvafana nechirwere ichi muBotswana. Asi muchizviso chakaburitswa nemuzinda uyu, vanoda rubatsiro rwekuti vakwanise kutakura mufi kubva kuBotswana kuenda kuZimbabwe, vanofanira kuita zvekutumira mapepa anodikanwa panhare mbozha vachishandisa WhatsApp panamba dzinoti +267 719 67240. Ndinodzokorora zvakare namba idzi +267 719 67240. Kana munhu achida kuendesa mutumbi kuZimbabwe, panodiwa magwaro kana kuti kopi anoti rerufu, death certificate, gwaro rekufambisa kana kuti passport, tsamba yekuratidza kuti mutumbi hauna chirwere chinogona kutapurirwa vapenyu, tsamba yekuti mutumbi vachengetedzwa kuti usaore, uye kune vanenge vafane chirwere cheCOVID-19 vanofanira kuiswa mubhokisi risingavhurike kana kuti zinc hematically filled coffin. Izvi zvinodiwa nenyika yeBotswana zvakare. Asi pane vanoda kuradzika mutumbi wavo muBotswana, panodiwa gwaro rerufu, gwaro rekufambisa kana chitupa uye gwaro rekufambisa rehama yepedyo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nechamukai nyama muguta reKhaburoni vaEkentendai chidarikire vaudza Studio 7 kuti urongwa uhuri kuomesera zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi.
Saka nyaya iripo ndekuti vanenge vatiomesera sezvizvarwa zveZimbabwe kuti tiite zvinhu zveemail address, because pamwe pacho patinotoendako tinoda kutoitirwa tsamba dzacho dzekuti timire line, unogona kuona kuti unospenda the whole day usina kubetserwa kozoti watimopa email zvekuti chinhu chacho chiri kuda imagine.
Vanotodai muzinda weZimbabwe watsvaga dzimwe nzira dzekubatsira nadzo vanhu, nokuti vakasadaro ruzhinji ruchatsvaga nzira dzekuendesa vafi vavo kumusha nemusango.
Kuti uwane mapepa ekufambisa zvotora kana mazuva matatu ikati yavhurwa imeo yacho, nekwacho waunenge watumira. Saka izvo zvinogona kuti remera sezvizvarwa zveZimbabwe kuti tiite zvinhu zvemaemail. Tingaitira zvinhu zvemaemail here zvinhu zvekumusha kwedu zvinoda kuti zvitibetsere? Zvinoona sekuti panotiremera ipapa.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reKhaburoni vaHoward Mnemo vandoti danho ratorwa nemuzinda weZimbabwe muBotswana idanho rakanaka kwazvo.
Tiri kurarama munguva yakaoma, chirwere chiri kupararira muno muBotswana zvakanyanya. Saka danho ratorwa neembasi yedu yeZimbabwe kuti vanhu vaapply vari kuDzimba zvose zvavanoda maererano nezvevafi nezvimwe zvatoda kuembasi. Tinoona riri danho rakanaka chaizvo, nekuti zvinodziviridza physical contact kuti vanhu tisapanana chirwere.
Nyanzvi munyaya dzeutano hweruzhinji uya vari mukoti pachipatara chikuru chenyangago referral hospital muguta reFrancistown muzvare Justina Mayambutse vanoti vanhu vanofanira kuziva kuti utachiona unokonzera COVID-19 unogona kutapuriranwa nekugamuchidzana mapepa chaiwo.
COVID-19 chirwere chiri serious, chinoda vanhu kuti vaite serious nekwacho, because vanhu vari kugamuchidzana mapepa and havana kei nechirwere ichocho. Chofamba chinofamba pakugamuchidzana zvinhu, saka vanhu ngavaongorere vaite careful nechirwere ichocho.
Botswana ine vanhu zviuru zana nematanhatu zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe kana kuti 106,690 vakabatwa nechirwere icho chauraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 1,569. Mizinda yenyika dzakawanda pasi rose iri kuderedza uwandu hwevashandi mukuedza kumisa kuparara kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Kumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ raparura nhasi zvidzidzo zvinoshandisa masaisai zvepadande mutande zvakanangana nekubatsira vana vari kutarisirwa kunyora bvunzo gore rino dzegrade 7 ordinary level ni advanced level. Mutungamiriwe atus vaobet masaraure vanoti nengo zesangano ravo zaka zvipira kubatsira vana vane zvidzidzo kuitira kuti vasanyanya kusarira shure munguva ino COVID-19. Vamasaraure vanoti nekuda kwekuti havasi vose varairidzi vari kukwanisa kuwana mari yekutenga masaisai vari kukumbirawo rubatsiro kubva kune vane tsiye nyoro. Vanoti chikumbiro chevarairidzi kuhurumende kuti ipindire kuburikidza nekuvawanisa masaisai pachena achisati chapindurwa izvo zvavanoti zviri kuita kuti vamwe vadzidzisi nevadzidzi vakundikane kupinda muzvidzidzo izvi. Vamasaraure vanoti vachange vachiwanisa vana zvidzidzo zvose zvinoya pabvunzo dzavanozonyora mukopera kwegore uye nhasi vana vanosvika 520 ndo vakwanisa kupinda muzvidzidzo izvi. Ngatinzwei vachitsanangura. Zvidzidzo zvingani zvaitwa nhasi uye vana vari kutariswa kubhadhara mari here? Chii chasvitsa kuti munge muchiparura chirongwa chakadai? Tinorangarira kuti varairidzi maichema kuti hamuna mari dzekutenga masaisai kuti munge muchiitisa zvidzidzo izvozvi muchikumbira hurumende kuti ikubatsirei. Hurumende yakamira papi pachirongwa ichocho? Tichiona chirongwa ichi chinobatawo vese vana varinge vachinyora bvunzo dzamataura idzodzo. Ko vekumaruwa vasina mukana wekunge vachiwana masaisai nemadande mutande vari kubatsirwa sei? Avanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaobet masaraure vari parunare nestudio 7. Tabatawo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro avanoti bazi ravo rinorumbidza chose danho reATUZ iri uye vanokurudzirawo mamwe masangano kuti atorewo matanho akadaro. Vandoro vanotiwo bazi ravo riri kushanda nemadzisawira aro kuti riwane zvikwanisiro zvinodiwa pazvidzidzo zvepadande mutande.
Izvo zvatinokurudzira chaizvo zveonline especially mucovid-19 material sevazi reprimary nesecondary education tinokurudzira series zvemaonline classes izvo zvinoita kuti tidzivirire kupararira kweutachiwana hwecovid-19 nekubatsirawo vadzidzi vedu vari kumaruwa nekuya kunonetsa kuti kusvike masaisai eintaneti kana even magetsi acho ekuti vange vari pamasaisai. Saka zvinhu zvinorumbidzwa chaizvo ende tinotodawo kuti dai vamwe vatoteedzera izvozvi zvavaita veatuzi ava.
Asi kavandoro vari kuchema kuti havasi kuwanawo rutsigiro rwehurumende kuti vange vachibatsirwa kuwana masaisai iwayo kubhadhara mari dzemasaisai nekubatsirawo vadzidzi vanenge vasina mukana yekuwana nharembozha dzekushandisa pamasaisai iwayo.
Urongwa ihwohwo huri kugara huripo hwekuvabatsira kuti vange vachibatsirikana pa masaisai ipapa. Chinewa chiri kutawara nao webaziri ICT. Rinova chiri rakabata masaisai haya. Kutakwa sekushika kwese kumaruwa kuti uyeze ange achikwa nisange achitengeka. Saka chiri kura batichimbo tawara nao. Chukuto zichende ramberine kuti. Kwa chaka tarisana nao zizo nefundo richangera kuto ikika pa masaisai.
Rambudziko rine vana vari kumaruwa vamwe havana mikana yekuti vanga vachiwana nhare mbozha dzekushandisa zvizvingaitwawo nebazi renyu.
Isusu bazi redu ririkuedza kuzama kuti tobatsirana nevatinoti madevelopment partners edu. Vamwe vacho vakatombo distributor runhare mbozha atinoti matablets chaiwo kune maruwa nekuya kusinganyanya kusvikika. Kuti wana wakwase kudzidza wakashandisa runhare mbozha ma tablets anokwanisa kuita ma online lesson.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare ne Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica inoti ichapa upoteri vanhu vakati wandei vekuAfghanistan vari munjodzi yekuurayiwa nechikwata cheTaliban chiri kurwisa hurumende yenyika iyi. Izvo zvinotevera kuzivisa kwemauto eNATO achitungamirwa neAmerica kurwisana nechikwata ichi kwemakore makumi maviri kuti ave kubuda muAfghanistan. Kurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vari kutarisirwa nhasi kutaura nezveurongwa hwekutora vapoteri vakati wandei. Nigeria yatarisana nedambudziko rechirwere chekorera chowedzera matambudziko munyaya dzezveutano sezvo nyika iyi iri kurwisana nedambudziko rechirwere cheCOVID-19. Mutevedzeri wemukuru mubazi rezveutano mudunhu reKano, Dr. Bashir Lawan Muhammad, vanoti nyaya yekuti mvura iri kunaya iri kupawo kuti chirwere chekorera chinyanye kupararira uye dunhu iri rine dambudziko rekurwiswa nevanopfurikidza mwero vachitsigira chikwata cheIslamic State. Kubva muna kurume vanozana nemakumi masere nevatanhatu vafa mudunhu reKano nekorera. Nyanzvi munyaya dzekufamba zvakanaka kwemitezo munguva yehurwere dzinoti munguva ino yekubatsira varwere veCOVID-19 vose vanoruzivo rwakadzama muzvirwere zvakasiyana-siyana munyaya dzeutano vanofanirwa kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru pakubatsira varwere veCOVID-19. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzekuona kuti mitezo iri kushanda zvakanaka kumurwere, Muzvare Wendi netsaisa unyama vanoti zvakakosha kuti nyanzvi dzine ruzivo rwakasiyana-siyana dzishande pamwe chete pakurapa varwere veCOVID-19. Muzvare saunyama vanoti murwere veCOVID-19 kana arwarisa zvakanyanya anoita makarurwa ayo anomutadzisa kufema zvakanaka. Muzvare saunyama vanoti kana COVID-19 yadzika midzi mumuviri wemurwere, mino dzake dzinotadza kutambira mweya unobva kumapapu, izvo zvinozokonzera kuti murapwi atadze kufema zvokuti anozoguma aiswa pamushini wekufemesa kana kuti ventilator. Senyanzvi yekushanda zvakanaka kwemitezo yemuviri, Muzvare saunyama vanoti kana murwere ava kutadza kufema vanomubatsira nekuburutsa madziwa akakora kubva kumapapu oyeredzwa kuti abude nekumuromo nekukosora kana kuti postural drainage.
COVID utachiwana unopinga mwiri waita kuti ropa rikore uye mapapu edu aite ziwa mpengo rinowanyudza kuno kufizioterapi zvatiri kuita kubatsirana nevarwere tinovaisa munzvimbo dzatinoda kuti isusu mapapu edu akwanise kuburura ziwa riya richiuya nechekuno kumuromo rikwanise kubuda kunze.
Muzvare Saunyama vanoti imwe nzira yavanoshandisa ndeyekupfugamisa murwere oisa musoro wake pasi maoko ake akata sanurwa nechekumberi obva atanga kurohwa rohwa kumativi kune mapapu dziwaria robuda nekumuromo kwake.
Chatinokwanisa kuita kupinda matinoti mukupfugama wakapfugama kudaro unenge wakaita zvakare kuti diti rako rinenge rakatarira pasi. Izvi tinozvibatanidza nekurova rova nechekumashuro panzvimbo dzatinofungidzira kuti mapapu emunhu ndopa ari. Kana tarova rova zvofanha kunge zviri zvinhu zvisingarwadzi zviri zvinhu zvekuti iwe kana uri muposition iyoyo asikunetse uye hautadzi kufeni.
Muzvare Saunyama vanoti rimwe dambudziko guru nderekuti vanhu vazhinji vakasiya kudya kwechinyakare kwaisimbisa miviri zvakanyanya uye chinogwinyisa mitezo yese iri pamunhu kuti ishande zvakanaka. Muzvare Saunyama vanoti zvakakoshawo kuti murwere apiwe chikafu chinovaka muviri paanenge achirapwa kuitira kuti mitezo yake idavire chikafu ichi.
Varwere vedu veCovid vatakambobatsira kare takaona kuti vakabva vachinja zvavaimbodya vakatanga kuenda kune atinoti mafruits vakabva vabvisa zvinhu zvakanga zvakawanda sugar vakabvisa zvinhu zvakanga zvakawanda mafuta. Takaona kuti pamazuva vakamira nemichero masaturation levels avo akatanga kuwedzera. Kana uchingobatwa nedziwa mupengo chicherechedza zvaunoisa mudumbu mako.
Aimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanobvumirana namuzvare Saunyama vachiti zvinenge zvakanaka chose kuti nyanzvi dzese dzinorapa mitezo yemuviri yakasiyana siyana dzibatane pakurapa murwere wese kusanganisira varwere veCovid-19 zvisinei kuti Zimbabwe ine dambudziko rezvikwanisiro.
Nyaya yekurapa COVID inoda teamwork. Saka matimu medu munenge mune vanhu vakawanda. Mune mageneral practitioner, mune maphysicians, maphysiotherapists, postural drainage chinhu chakakosha zvikuru. Asi chinonesa ndechekuti izvo kana PPE isina kukwana mahealth workers anotanga kutya kuenda kunorapa varwere. So zvinhu zvakakosha kuti izvo hurumende nemahospitari yese akawanise zvikwanisiro zvakakwana zvekuti mahealth workers akwanise kupinda achirapa varwere.
Asi munyori musangano reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vanoti sokuziva kwavo hapana dambudziko rekushaya zvekushandisa muzvipatara zvehurumende zvokuti vashandi vose vanowana zvipfeko zvinovadzivirira kutapurirwa COVID-19. Mutauri webazi reutano vaDonald Mujiri vanoti bazi ravo rakatambira mwedzi wapera rubatsiro rwezvimwe zvinhu zvekushandisa muzvipatara zvakabva kuGermany izvo zviri kurerutsa dambudziko rezvikwanisiro munyika. Hurumende yakazivisa mukupera kwesvondo kuti yaive nevarwere veCovid-19 vari muzvipatara vanodarika mazana manomwe uye zana nemakumi matatu nevatatu vevarwere ava vainzi vairwara zvakanyanya vari muintensive care. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Piri Mudzamiri.
Mitambo. Tombotarisa zviri kuitika kumitambo yemaOlympics kuTokyo. China ndiyo iri kutungamira pamenduru dzegoridhe yekumakwikwi aya sezvo yave nemakumi maviri nepfumbamwe kana kuti 29 ichiteverwa neAmerica ine makumi maviri nembiri, Japan iri pachidano chechitatu ichiteverwa neAustralia neRussia Olympics Committee. Panyika dzemuAfrica, South Africa iri pachidano chemakumi matatu nembiri kana kuti 32 negoridhe rimwe nedzimwe menduru mbiri dzesirivha. Dzimwe nyika dzine menduru dzegoridhe kubva kuAfrica iTunisia neMorocco.
Zimbabwe aina kana menduri imwe chete yakawana kubva kumakwikwi ari kuitwa aya mushure mekunge vatambi vayo vose vashanu vaburitswa vasina kuenda kure. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mafulas Musanganya wewe Studio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Olympics Committee Watabani Gonye.
Iko zvino zvaitika ndezvekuti maathletes vedu vakapedza maevents avo avaita pandete kwati muna vapedzisira sezvo makaona anga ari Scott Vincent ndiye akapedzisira kutamba ende kutamba kwake I think panga akapedzisira kutaura nezvake anga achiri kuma third round ari kuma second round akazopedza inonzi fourth round ndopa akapedzisira aita number 16 ari tied for position 16 in the final now standing. Kutamba kwatinoti isusu kwakwa kwemberi kuriwe kuratidza kuti munhu anoziva mutambo wake. Achiuya pano kuma Olympics Scott Vincent akazopedzisira kumirira chikwata cheZimbabwe anga ari number 51. Saka kuzopedzisira kuma Olympics asvika kuchinangwa chekuti aita number 16 tinoona kuti akaedza ende score yake akapedzisira nayo yange akanaka. Saka ndinoona isusu kuti kutamba kwaita vatambi vedu vashanu ava vanhu vachiri kukura, vanhu vatiri kutarisira kuti vachaenda mberi vachitamba sipoti yavo ende zvakare maresults avo isusu tine seZimbabwe Olympic Committee tinoti isusu ngatigamuchirei zvabuda vaaedza vagona.
Tinoona zvakare kuti Ngoni Makusha akawanikwa iye achimhanya akabuda sei?
Ngoni Makusha akamhanyawo 100 yake 100 meters ndokutanga kwake akanga kunda kunonzi preliminary round yekuti vazoenda kunext round angeri first round. Vabva musecond round akazokonewa kuti achipinda kuti aende kuma semifinals nekuti vakazobvisa yenzizo quarter final kuti hara vakubva straight from first round vachienda kuma semifinals. Saka ndopa akakundikana kuti achienderawo mberi kuma semifinals. Saka ndopa akagumira aita marounds mairi ye preliminary ne first round. Saka ndoku kuma kwatiwo kwakaita Ngoni.
Tinoona kuti pari zvino Zimbabwe yava kubuda mumakwikwi aya isina mamenduru. Imi seZimbabwe Olympic Committee munoti china zvezvi?
Tinobvuma, tinoti isusu ndoku kuti kuongorora kwedu tikatangira pekutanga ndepekuti hatisi kufara ende nyika yese inofanwa isingafari kuti Zimbabwe kumira kwayakaita nekugona masports ive ichitumira vanhu vashanu. Ndopi kutangira ipapo kuti tinofanira kuongorora kuti tisina kunongedza kuti zviri kubva nepapi but tibvume kuti nyika yedu pairi iko zvino kuti tichionekwa tichitumira vatambi vashanu zvinhu zvekuti zvinofanira kutishungurudza ende zvinotishungurudza. Tinoti isusu seZimbabwe ngatitravisirei kuti chii chatingaita ende tine urongwa hwekuti tigare nevamwe vese vatinoti mastakeholders, manational associations negovernment nemaprivate sector tichitangira ipo pano singamirire kuti tizosvika kuFrance but tino urongwa hombe hwekuti tese tikaita takabatana tiite maaction plans atikuziva isusu kuti anogona kutiratidza chinda mberi.
Mutungamiri weZimbabwe Olympics Committee Watabani Gonye vari parunhare kuTokyo kuJapan naMavelas Musanganya wewe Studio 7. Chirongwa cheLive Talk nhasi na 8 PM manheru tiri kutarisa nyaya yekufa nekubatwa kwevanhu vakawanda munyika nechirwere cheCovid-19 zvikuru zvatanga kupararira mhando yechirwere ichi inonzi Delta variant. Wedu ya pera rakaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu makumi mashanu nemumwe kana kuti 51 vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Nyaya yekushomeka kwavana chiremba nevakoti yopa kuti zvinhu zvinyanye kuita manyama amire nerongo muzvipatara apo mhando yechirwere cheCovid-19 inonzi Delta variant youraya vanhu vakawanda munyika. Sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoparura zvidzidzo zvinoshandisa masaisai zvepadande mutande zvakanangana nekubatsira vana vari kutariswa kunyora bvunzo gore rino. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@vovnews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyala mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Angenjabulo kustudio 7, ngomvulo mhlaka 2, uNcwabakazi 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Khanya abantu okuminyani nesibili esiminyeminye siyaphambili ngoba umkhuhlane lo xa ulokhu kuyenziwa esiminyeminye awusozuphele njalo uzabhidliza imiphefumulo yabantu abaningi.
Abohlangothi olubona ngezempilakahle kwinhlanganiso ye-World Health Organization bakhuthaza uzulu ukuba engahlabi ehlanganisa amajekiseni avikela i-COVID-19 akhona eZimbabwe.
Sala sivalelwa amanzi. Basivalela amanzi abasitele lesivathi okuindaba besivalela amanzi. Aphala sitele ukuthi kule COVID. COVID elithi sihlale sigeza izandla sobe sivathi kodwa amanzi asowathola.
Zithwele amagabha avuzayo izakhamizi zeGwanda ngodobo lwamanzi kulandela inyathelo lwabezinwa lokuvalela umanisipala waleli dolobha amanzi ngenxa yesikwelete. Ababalisi bemaphandleni bathi baqalisile namhla ukuqeqesha abanye abafundi ikakhulu labo abazabhala imihloliso lonyaka besebenzisa ubulembu be-internet. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abohlangothi olubona ngezempilakahle kwinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-World Health Organization bakhuthaza uzulu ukuba angahlabi ehlanganisa amajekiseni avikela i-COVID-19 akhona eZimbabwe ngoba lokhu kungadala eminye imikhuhlane emzimbeni.
Abe-World Health Organization, WHO, bathi lanxa inani labantu asebehlaselwa yi-COVID-19 lisehla kancane elizweni, abantu bengayekeli ukulandela iziqondiso ze-COVID-19 lockdown, lokungephuli umthetho behlaba behlanganisa amajekiseni awe-vaccine. Ekhuluma kuhlelo lokufundisa intatheli izindaba nge-COVID-19 emhlanganweni webulenjini owe-Zoom, oqoqwe ngabenhlanganiso yokwethulwa kwemibiko e-Gender Media Connect Zimbabwe, umeli we-WHO elizweni ebona ngehlelo ezigondane legciwane leli, uDokotela Lincoln Charimari uthi ilizwe lokhe liphakathi kobunzima balolu bhubhane. Kuqhubeke ethi inhlanganiso yakhe isivumele ukusebenza kwamajekiseni amahlanu eZimbabwe kodwa asebenzayo kwamanje mane abalisa iSinovac, iSinopharm, Covaxin, leSputnik, elesihlanu eleJohnson and Johnson alikabi khona elizweni. Emizameni yokumelana le-COVID-19 izweni, uhulumende weZimbabwe uqhubekela phambili ngeziqondiso ze-lockdown okwesikhathi eside emizameni yokumelana lobhubhane lolu. Kusenjalo, ikansili yakoBulawayo imenyene logatsha lwezempilakahle kanye labezomvikela abeZimbabwe Defence Forces kusukela kusasa kuze kuyefika olwesihlanu bakhangelele ukuqala uhlelo lokuhamba behlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eCowdrey Park leMganwini. Umabhalane wekansile yakoBulawayo uMnumzana Christopher Dube ukhuphela umbiko lamhlanje ethi lolu hlelo luyaqhutshelwa eCowdrey Park, Hlalani Kuhle Consortium Office, leMganwini Food for Less Shopping Center, phansi kohlelo lwabezomvikela lokusebenzelana lozulu. Umqondisi wesibhedlela seMpilo Central Hospital uSikhucamfundo Solwayo Ngwenya uthi isiminyeminye esikhona ezweni yiso esesidala ukubana umkhuhlane ungapheli.
Awunye njalo sikuxwayisa khonokho ekade sikhuluma ngakho endabeni lezi ezemfalezi ukuthi abanye selilokhe liminyana khanya abantu hayi okuminyanini sibili esiminyeminye siyaphambili ngoba umkhuhlane lo xa ulokhu kuyenziwa esiminyeminye awusozuphele njalo uzabhidliza imiphefumulo yabantu abaningi. Yikho engakuxwayisa amahlaba ezulu konke khonokho esakukhulumayo kwama-face mask lokugeza izandla lokungahambihambi nje yikho nakuqakathekileyo.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Efi Ngobe uthi ngesikhathi se lockdown amalungelo oluntu ayephulwa okudlulisileyo.
Nge-lockdown yokuqala uhulumeni wathembisa ukuthi amalungelo abantu azahlonitshwa, sabona amalungelo abantu engahlonitshwa. Wathembisa njalo ukuthi uzalungisisa lokho abantu ababekhala ngakho, kodwa namhlanje amalungelo abantu asehlukunyezwa vele endaweni ezihlukahlukeneyo zelizwe.
Okwamanje asebehlatshiwe ijekiseni yokuqala yokuzivikela kuleli gciwane bebesebephezu kwesigidi lengxenye 1,654,112. Nguthi asebehlabe ngokugcweleyo sebephosta bafike inkulungwane ezitoba mnembili 779,229. Uhulumende uthi lokhu ethenga lokwamukela uncedo lwamajekiseni ukuzivikela ku-COVID-19 awe-vaccine ngenjongo yokuhlaba abantu abedlula izigidi ezilishumi 10 million ukuze eleZimbabwe livikeleke abayithi i-herd immunity. Ngeviki edluleyo uhulumende uvumile ukubana umsebenzi wokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine usubasinda. Ngakho ke sebenxuse abenhlanganiso ezizimeleyo lamankampani ukuthi babancedise, kodwa besebenzelana labogatsha lwezempilakahle. Lolu daba silulotshelwe ngwana Stasia Ndlovu, lalubalelwa nguPraxedes Jeremiah.
Kele amagabha avuzayo izakhamizi zeGwanda ngodubo lwamanzi kulandela inyathelo lohlangothi lukahulumente olubona ngomsebenzi wamanzi olweZimbabwe National Water Authority izino lokuvalela umansipala waleli dolobho amanzi ngenxa yesikweledi sesigidi phose esimbili zamadola i-$193.2 million. Lokhu kuza ngesikhathi leli dolobho lilwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Izakhamizi sezibanjwa ngamandla okusebenzisa amanzi angahlanzekanga okulakho okudala eminye imikhuhlane. U-Albert Ncube usipha lolu daba ekhona le eGwanda.
Abahlali beGwanda badla amalahle ngokuvalwa kwamanzi besithi lokho kubafaka engozini yokubamba imikhuhlane enjenge-COVID-19 isihudo leminye. Ngolwesine weviki edluleyo impompi zivuke zomekha, umansipala wabikela izakhamizi izolo ukuthi lokhu kudalwe kuvalwa kwamanzi izinwa ngenxa yesikwelede. Lokhu sekudalwe ukuba izakhamizi zibuthane ngobuningi lapho zisikha amanzi ezikotsho lasemfuleni okulakho ukudala kumemetheka kwe-COVID-19. Uthi unkosikazi Betty Spanda esinesakhamuzi seGwanda.
Into leyo yasukela kudala vele, sihlala sivalelwa amanzi. Basivalela amanzi abasitshelile sizathu ukuthi indaba besivalela amanzi. Afanele asitshele ukuthi kule COVID elithi sihlale sigeze izandla nsuku zonke, kodwa amanzi asiwatholi. Ikhansila bakhulumisane labezinwa, thina singena indawo bakhulumisane indawo udubo labo baqedelana.
Okungamazwi asekelwe ngesinye njalo isakhamuzi seGwanda unkosikazi Yvonne Zulu.
Siyahlanzeka njani nxa kungela manzi? Njalo abantu kuya kuthiwa akumelanga sibuthane, kathesi kodwa khangela ukuthi abantu babuthene njani ngendaba zokuthi akulamanzi. Awandikho lapho abathola khona i-corona khona.
Ukhansila kwa-Ward 9 umnumzana Thulani Moyo uthi ubhote ngedolobho wazibonela ngawakhe ingozi ekhona ngenxa yokuswelakala kwamanzi.
Lapho kulama-balls khona kuminyene, abantu bathwele nzima, nama-maski bayatshila abanye. Indaba leyo yalimaza abantu beGwanda, abantu bayalimala and abanye abantu bakhe emtshabeza amanzi. Untreated water, abanye as far as amabhophomeni.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Njabulo Siziba uthi umasipala kalamali kungakho sebecele umphathi ntambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni. Umnumzana Bednico Ncube uthi angenele kulolu daba.
Lesikhazele kunomani sesicele abadala through the Ministry of the PTC laye eyidlulisela phambili kubo babuNcube khonangalo. Isimo sibi, akula sibili ukuthi ngathi kule mali from our finance department ekhona yeyokuthi sihamba kade sesiyebhadala ingxenye ngo-5 kuyabe kulamanzi. Bear with us, simelele i-response ezavela kuminister of state.
Udokotela omkhulu esiqindini seGwanda umnumzana Blessed Gwarimbo uthi ukuswelakala kwamanzi lokhu ngalesi sikhathi se-COVID-19 kuyingozi Jalo kula kuta lo kamunga kwa skuto kule litolopo ngoba iningi labantu selisebenzisa amanzi angahlambulukanga. Ngimele umsakazo we Studio 7 ngesemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ababalisi bemaphandleni abakumanyana we-Almagamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUZ bathi baqalisile namhla ukuqeqesha abanye abafundi ikakhulu labo abazabhala imihloliso yabo lonyaka besebenzisa ubulembo be-internet ukwenzela ukuthi bengasaleli emuva kwezifundo zabo. Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo uMnumzana Taungana Ndoro utshele Studio 7 ukuthi bayalamukela leli nyathelo njalo labo njengohulumende baphakathi kokuphathisa abafundi ngemitshina yokusebenzisa ezifundweni zabo. Isiphathamandla se-ARTUZ uMnumzana Mduduzi Jovani obefundisa abakusifundo sikagrade 7 lo-grade 6 kwezokulima namuhla usichazisela okuningi ngalolu hlelo kanye lengxaki ezibhekane labantwana abasemaphandleni.
Ama-online lessons aqalisiwe ikakhulu ngenkathi last week ngoba kwa-implement wakhona ufuna amagrupu abantwana befakwa kuma-lessons abo khona abama-other subjects ama-practical subjects yokucreate ama-groups abo then abanye ama-language abo yokucreate ama-groups abo ukuthi isiki kuqalisile kuhle sibili but i-challenge khona ngokuthi abanye abantwana kabakho ngenxa yokuthi i-network kumbe ikwasisa abafundi kubazali because abantwana abaningi basebenzisa ama-gadgets abazali njalo futhi into yangikhona ngokuthi umzali uhamba lefoni yakhe i-challenge khona ngokuthi umzali uhamba lefoni yakhe so lapho kuya kusenza khona ama-lessons ngajingifosi ukuthi siwayenze after umzali usebhenikile emsebenzini but for the inter-neyokuthi kunangakisami last first day and I've seen progress as a teacher as an agricultural teacher I've seen progress kale sango-6 o'clock sishaye singo-8 nabantwana sesenza ama-revision nama-discussion there abanye manje basalela khona ngenxa ye-network ngapha emathawuni lapho kune-network coverage right but we are using WhatsApp of which is ngumzali kunayele WhatsApp lokhu iyakwanisa ku-accessa akaya kuze kulama WhatsApp and esikunjalo nje ama-challenges e-network ngakho bani kuyahlupha khona but I think the thing is going to improve the situation I'm just sitting great.
Abantwana ebaqophileyo ngabemaphandleni kuphela kumbe labemadolobheni?
Ilokhuza ikhanya ipheya kakhulu ngathi almost 80% zama-learners ba-prefera i-WhatsApp ngabona yinto easy to-coming but abanye babe-accessa ama-lessons abo through abalama-emails balokhuza ngama-emails besendela ama-emails besenda ama-assignments abo kuma-emails bekuma-teachers abo kunezinye sulukuintrodusa kubo-Facebook and the like khonokhu lakho ibe ilokhuza ehluke but iningi lankhona ikhanya ndizokhuza ku-WhatsApp then isigaba esi-participatory kulokhuza leyo it's almost ngathi mina i-50% ekhona le e-participatory abaningi bangikhona ngathi almost 40% ngabe i-rural-wise-rated-umbe-so-mo-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i-da-wa-tick-i area. They see the other colleagues. They see what are going to have a quality to access because of the bundles and the line. I'm going to have a market and going to ask the Lagmar Robert. Some of them in rural areas but participate. They're not footing. I'm going to the electricity, which is some opponent, the life of the near the challenge. Maybe. So that was a full good to improve the rural areas. We have solarization, electricity. Lama Wi-Fi introduced this call when there would be our access to what residency Wi-Fi. But in urban areas, our Wi-Fi is down. So I want to have a point to access a particular kind of Wi-Fi calling to the Lavatuana. Lavatuana was from what is known as a way around Kodapo, periphery of Kodapo's access. That's our Wi-Fi.
Lo umnumzana Mtutuzi Jovane isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe esixoxelayo esegokwe. kodlo someli weZimbabwe kwele Botswana sazise ukuba usuguquka umsebenzi wabo ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19 kulelo lizwe bekhuthaza ukukhulumisana ngenkundla zebulenjini kanye lakumakhalekhukhwini.
Obona ngokwethulwa kwemibiko esigodlweni lesi eHaveron, umnumzana Francis Chimina utshele umsakazo weStudio 7 ecingweni ukubana elinye lamanyathelo abalithathayo ngelokwehlisa insuku zokusebenza besuka kwezinhlanu besiya kwezine ngeviki ngenjongo yokwehlisa ukuthelelwana lula kwe-COVID-19. Ngesikhathi sesiya emoyeni, uChimina ubelokhu engakaphenduli umbuzo weStudio 7 ukuthi linganani inani labeZimbabwe abahlala kwele Botswana asebetholakale bele COVID-19. Embikweni owethulwe ngabo ofisi yomeli weZimbabwe yeBotswana bathi abadinga uncedo lokusa othandekayo owemuli ukuba ayingcwatshwa ekhaya esuka elizweni lelo kuzamela bathumele amaphepha adingakalayo besebenzisa ugwalo lwebulenjini i-email kumbe njalo umakhalekhukhwini enkundleni eye-WhatsApp kunombolo ezithi +267 7196 7240. Ingwalo ezidingakalayo nxa umuntu efuna ukuyabeka owemuli ekhaya zibalisa ugwalo olwazisa ngemfa, i-death certificate, olokuhambisa i-passport, ugwalo olutshengisa ukubana umufi kabulawanga yi-COVID-19 kumbe umkhuhlane ongathelelwa abaphilayo abamthwalayo. Kudingakala njalo ugwalo lokuba lesiqiniseko sokuthi isidumbu sivikelwe ukuba singawonakalisi sendleleni, kuthi lalabo abayabe bebulewe yi-COVID-19 kuyabe befakwe ebhokisini elingavulekiyo ele-zinc hematically filled coffin. Lezi ngwalo kumele njalo zithunyelwe kuhulumende weleBotswana. Okwamanje uhulumende weleBotswana uthi inani labantu asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 seliwunkulungwane eziphezu kwekhulu 106,690. Leli gciwane labulala abaphezu kwenkulungwane lengxenye 1,569. Iningi lezigodlo zabameli bamazwe abo kwamanye amazwe emhlabeni jikelele asethethe manyathelo manye ukusebenzela ngasemakhaya bekhetha ukusebenzela uZulu ngengwalo ezehlukeneyo langenkundla ezihlukeneyo besebenzisa ubulembu ngama-email kumbe enkundleni zabo WhatsApp lezinye emizameni yokuvimba ukuthelelwana lula kwaleli gciwane. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland eMelika, nginguPraxedes Jeremiah.
Namhlanje sihlaziya ukukhuphuka kwenani lasebefunyanwa vele COVID-19 eZimbabwe ngalezi nsuku, ikakhulu kuhlasela ngolaka umkhakha omutsha we-Delta variant. Kanyele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Awedalele Senate lakwele Melika sebesungule ingxoxo yokwethulwa kohlelo lokuhlenga ilizwe
olubiza i-trillion eyodwa yamadola, $1 trillion. Ekuhlaleni kwaleli jali okungajayelekanga kungesonto izolo. Ezinye iziqinti ezedolobheni le-Salt Lake City esigabeni ese-Utah zibhekane lomonakalo omkhulu ngemva kokukhwaza ngolaka kwezulu eline zamcholo elize lesavunguzane izolo. South Korea libike ukubana kalikacabangi ukubana liphathe njani uhlelo lwayo lokusebenzelana labebutho lakwelemelika elizweni lelo. UKim Yong-chung, udadewabo womkhokheli weleNorth Korea uKim Jong-un, uxwayise ukubana ele South Korea lingaqhubeka ngenhlelo zalo zokulolonga abomanyano webutho lalelo lizwe lelemelika kuzahle kudilize yonke imizamo yokwakha ubudlelwano obuhle phakathi kwamazwe omathathu. Tunisia yazise ukubana kulamajekiseni angaba yisigidi esisodwa lengxenye awokuzivikela ku-COVID-19 awe-vaccine avele kwele Italy ngolwesihlanu. Leli lizwe lamukele amanye njalo amajekiseni awe-Moderna avele kwele Melika. Ngunje ele-Tunisia selilahlekelwe ngabantu abangaba zinkulungwane ezingamashumi amabili bebulawa yi-COVID-19. Ukuchaza abantu balelo lizwe ubana bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine ngemva kokwamukela izigidi ezimbili zohlobo lwamajekiseni awe-Sinopharm avele kwele-China. Kulesithembiso sokuthi amanye njalo ayeza kusikhatshana isifitshane esilandelayo. Kunje leli lizwe lilenkulungwane ezingamakhulu edlula amabili alengxenye, 256,328. Asebehlole bafunyane bele COVID-19. Leli gciwane labulala abedlula inkulungwane ezintathu lengxenye, 3,579.
Uzulu ukhuthazwa ukunakekela impilakahle yakhe ngokusebenzisa indlela ezilula zokuzivikela emkhuhlaneni ngokuhlomisa umzimba ukuze uzivikele wona wodwa kulokumelela ukudinga usizo lokwelatshwa umuntu esegula. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ingcwethi zezempilakahle zithi indlela yokuzivikela ekubanjeni yimikhuhlane etshiyeneyo ethiwa yi-functional medicine indlela okumele ifundiswe uzulu wonke nje ayizwisise ukuba edinge uncedo. Enye yalezi ngcwethi uDokotela Nyala Ibhaweni uthi lokhu ngokunye okungaphathisa kakhulu ukuba abantu benqabele imikhuhlane ngokukhetha ukuphila benakekela umzimba kakuhle.
The importance of it is that
le yindlela esekela umzimba kundlela onganelisa ukuselapha usebenzisa nje esikutholayo empilweni sokuzonke.
Umnumzana Tinashe Mkape oyingcwethi kwezemvelo ezisetshenziswa ukuphathisa umzimba okuvela ezihlahleni loba ezingadini ama-herbs othi abantu bengakhangeleli phansi impilo ababephila endulo lapho kwakusetshenziswa ezemvelo ezijiyeneyo ukuvikela imikhuhlane kunye lokwehlisa inhlungu enikeza umzekeliso wamazinyo okwakule ndlela kusukela kudala zokuwanakekela.
Thina ngapha esintwini silemithi encedisa ukuxubha ama-mouthwash, siphinde sibe lemithi eyokuqinisa amazinyo kumbeni yokuqinisa lensini ama-gums. Siyakwazi ukuthi abanye bandise ukuba nemikhuhlane efana lama-bleeding gums, sometimes umoya oyabonga ungacazi uyabuphuma emlonyeni imithi yesintu yakhona ukuthi ikwelaphe lokho.
Kungxoxo yethu labodokotela kuze First Church yeneyo bathi udubo olukhulu ikuphuza kwabantu ukuyahlolwa lapho behlelwe izinhlungu umzimba ucine usehluleka ukuzivikela, bethi ukuvikela kuvele kwedlula ukumelela ukwelatshwa. Ingcwethi ezibona ngokudla okwakha umzimba lokuhlomisa umzimba, ama-nutritionist bathi ukudla nje okulungileyo yikho okuqinisa lokuvikela umzimba, njengokuchasisa kukankosazana Shelley Mpofu.
Udle umganu wakho, ule carbohydrate, protein, fat, vitamins and some minerals and water.
Abanye esikhulume labo bathi imithi yama herbs bayisebenzisa lapha nalapha kusiya ngohlobo lodubo ababhekana lalo, noma bethandabuzile ke ukukhuluma emoyeni. Kodwa abanye ikakhulu abasakhulayo bethi abakaze beyizame ngoba bengayethembi.
I don't trust herbs and would rather go to a doctor instead of.
Njengami limithi angiyisebenzisi, ngikhetha nje ukuya kubodokotela bakulezi nsuku.
Ingcitshi zithi ama-micronutrients lawa atholakale kudleni esikutholayo kalula nje, okungamelanga sikukhangelele phansi okwengezelela amasoja omzimba okufana lembhida enjengobobola olude, isitshwala senyawuthi lokunye, ukudla okunjengenhlanzi, amazambani, izithelo, imbhida, imvambayila lokunye okunjalo lakho kuphathisa kakhulu. Odokotela bathi impilakahle yomuntu ingathuthukiswa ngokuba lomkhuba omuhle wokuhlala ke behlola umzimba wabo, bevakatshela kubodokotela uba behlolwe, kuhlolwa ke kuhlanganisela namazinyo. Omama labo bakhuthazwa ukuhlala behlolwa ukuze imikhuhlane enjengemvunguzane yebele loba eyomlomo wesibeletho ingabonakala kusesemaduze ilakho ukwelatshwa kulokuza nxa isiletha inhlungu zomzimba. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Semidlalo, abenhlanganiso yabaqeqeshi bomdlalo wenguqu yeZimbabwe Soccer Coaches Association bakhuthaza bonke abaphathelane lalo mdlalo ukuba behlatshwe ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19 ukuze ezemidlalo zivunyelwe elizweni. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Iziphathamandla zeZimbabwe Soccer Coaches Association iziska emhlubulweni wakoBulawayo zibe lomhlangano leziphathamandla zenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwezemidlalo elizweni yeSport and Recreation Commission esukwini ezidlulileyo zidinga ukuchasiselwa ngokuphenduka kwezemidlalo zona ezimiswe ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Unobhala jikelele wenhlanganiso yeziska koBulawayo uMorris Mkwiti uthi abaphumela kho emhlanganweni lo yikuba kumele abantu bonke bahlabe ijekiseni ezokuvikela emkhuhlaneni weCOVID-19 ukuze kweshe inani labantu ababanjwa umkhuhlane lo.
Thina abokhotha bebhora sikhuthaza ama players wonke ukuthi behambe bevaccinate ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki, ukwenzela ukuthi lathi sibuyele ebhoreni ngokuphangisa. Kuthaza wonke umuntu othanda ibhora lama players labokhotha lama administrators lokuqakathekile ukwenzela ukuthi umdlalo wethu ephambili webhora.
Linkuthazo evela kuhlanganiso yeziskayiza ngemva kokuba inhlanganiso yePremier Soccer League la yamaqembu adlala kusigaba saphezulu ukuba kuthi kufika ngolwesibili mhlazi intathu kuncabakazi abe esehlabise abadlali lenkokheli njengengxenye yemizamo yokuba amaqembu abuyele enkundleni nxa ingathola imvumo inhlanganiso yePSL ikhangelele ukuba iqegise imidlalo yenkezo yeChibugu yona yamiswa iphakathi laphakathi iphinde njalo iqhube imidlalo yeLeague. Imidlalo yeLeague icine ukudlala kuleZimbabwe ngomnyaka ka-2019 njalo nyakenye kwehlule ukuba idlalwe. Ukungabi khona kwemidlalo yeLeague ngesinye isizathu esiphiwe ngumqeqeshi weqembu lesizwe uDrav Golokarusic njengembangela yokuba iqembu lama-Warriors lingaqhubi kuhle kumncintiswano we-CHAN kanye lowe-COSAFA. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sizoqala lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kwelunye uhlelo lwethu oluka 6:30 ekuseni.
Ngiyabonga. ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.